hapana kuri kutarura chirongwa chekuti tipedze mirishonga rinobata vanhu kazvine vanasikana munguva dzisarudzo saka nyaya dzinovabata pavanogona kunge vachirohwa vachipurufuswa vachityisidzirwa munyaya dzesarudzo dza2018 vaita mubatira pamwe pakati pezimbabwe peace project women's coalition of zimbabwe zimbabwe women lawyers association tichibatsidza mukushanda nemapurisa nenational prosecuting authority mukuita chiitiko ichi inhau yakanakana nekuti tiri kuda kuti tisindise madzimai kubva kuna zambezi kusvika kuna rimbova kuti vasungunuke kuti vakangosangana nemhirizhonga kana kutyisidzirwa kana kurohwa kana kutukwa ta munyaya dzesarudzo idzi vasungunuke kuti vaende kumapurisa kuti vanotaura nyaya iyi mapurisa asvika zvaikoko tichaita mubatira pamwe kuti tibatsire kuti mapurisa asagarira nyaya asi tiite mubatira pamwe kuti nyaya idzi dziendeke madzimai vamwe vanogadzirisirwa nyaya dzavo vanenge vakanganisira madzimai vasungwe saka nyaya idzi kuchatumbuka nyaya dzakange dziriko dzangasina kunge dzakashandirwa chirongwa ichi chiri kutarisawo zvigare kune nyaya dzakaitika chero munguva dzemamwe maelections akaitika kare saka munyaya nhasi kurudziro yedu ikurudziro yekukoti tiri kuti madzimai vanofanira kuti vapinde kusarudzo idzi vakasungunuka vasingatyi vasingafurufuzwi vasingatyi kune dziko dzeu dzavo munhau dzekuti dzinenge dzachikoro tichamira nemadzimai kuti nyaya idzi dzinoenda kumapurisa dzigadzirisiwe kusvika zvakura mukudzwisisa kwedu tinodzwisisa kuti nyaya haingoteneri pakungoti munhu anoripota kumapurisa chete madzimai vachada kubatsirwa madzimai vachada kufambwa navo munyaya iyi tichiita kuti vasagudutsirwa futi kuti vakande nyaya idzi pasi saka nyaya iri kuti yekuti tinenge tichitokurudzira madzimai neruzhinji rwezimbabwe kuti achangoona zvake chero mirishonga ichabata madzimai mungava muzvivhitivhiti mungava mumudzinare mungava mumasangano anoita zvemapete hwenyika anenge ari munyaya dzemakambeni tiri kuti vanhu vasungunuke madzimai sevanhu vanovhota madzimai sevanhu vanoshanda basa remaelections vari mumapati kana mumasangano ane chekuita nesarudzo nemadzimai vanenge vari makandidati tiri kuti hatisi kuzotendera kuti taitike mirishonga ichibva yatumbikwa
asi matambudziko izvo mati mambotambira here zvinyunyuto zvekushungurudzwa kwemadzimai
zvinyunyuto zvanga zviri kuuya zvimwe zviri kuuya kwekuti madzimai vari kutukwa nemashoko anobvisa huni vari kuudzwa kunzi mahuri vamwe vari kuudzwa kunzi varoi vamwe vari kubva vatorohwa chaizvo saka nyaya dzakatotanga kuuya tiri kudzivisa kumapurisa dziri kugadzirwa
taona muine kusangana nevakuru vemapurisa uiuzeakupaivoka nyaya idzodzinei
mapurisa vakitisa kuti mune nyaya imwe yabuda yekuti kune chimwe chifanikiso chiri kumaubra police station chiri kuvhiringidza kuti vanhu vasungunuke vati chiri kutobviswa usiku hwanhasi pane vamadzimai vanorarama vakaremara vatoita chiviviso chekuti kubva nhasi manheru kusvikira mangwana vachoita mubatira pamwe nesu kuti tigadzirise kuti pavanenge vachiita basa ravo semapurisa vaite zvine muendeko unoita kuti madzimai vakaremara vange vachibatsirika uye kuti madzimai mapurisa vachange vachichengetedza runyararo munguva dzemakambeni vazviite vaine maziso anoona nekudzivirira kuti vanhu vakaremara vashungurudzwe chimwe chavatinimbisa ndechekuti tizomubatsira pamwe navo pakuti vachatizivisa kwese kune mapurisa avo nemazita avo nenhamba dzavo kuti ndiani anenge achibata nyaya dzesarudzo uye vavimbisa ivo kuti kune zvinhu zvakaita senyaya dzemhirizhonga dzinoitika pamatelefoni nepasocial media pafacebook nepatwitter dzavanga vasati vavanyasova neunyanzvi hwakasimba vativimbisa kuti tinokwanisa kutambatira pamwe navo kuti vadzikise unyanzvi hwavo kuitira kuti nyaya idzi dzigadzirike chimwe chavati tichabuda pachona ndechekuti tiite mubatira pamwe nebazi ravo republic relations amaicharamba kuti tishande navo kuitira kuti tidzivise ruzhinji rwezimbabwe kuti kana tichinoripota nyaya idzi tozvifambisa sei uye kuti kana dzaitika kwadzinenge dzaitika kumatirimana enyika yedu yezimbabwe zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kupi kuti tibatirane venational prosecuting authority vavimbisawo vakati nyaya dzicha hakuna nyaya dzichasara dzakarambira kana dzichapfundikwa dzese dzichagadziriswa vakati ivo havasi kuzongomirira nyaya dzinobuda mumatare chete asi isu seruzhinji rwezimbabwe tinosungunuka kuti titovanyorera titotaura navo tivatonidzira saka sewomen's coalition of zimbabwe nezpp nezimbabwe women lawyers association tine zviitiko zvatichapa kuruzhinji rwezimbabwe kuti vane nhare dzavanogona kunge vachiona pachena vasingachazvidzo kuti vaise maripoti avanenge vachisangana navo kuti zvinhu zvigadzirike